Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevana, 354. Harare Residence Trust haisi kufara nepfungwa yekuti hurumende ingagadza commission kuti itungamire guta reHarare. Sachigaro veIndependent Electoral Management Board vanoti sarudzo yeMDCT yakafamba zvakanaka chose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi mashanu nevana, 354, zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Matunhu eBulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland East neMasvingo ese akarasikirwa nemunhu mumwe chete. Vanhu makumi manomwe nemumwe, 71, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi mashanu nevatanhatu, 156. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevana, 94, vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevasere, 38, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine zana rine makumi mana nevasere, 13,148. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine mazana manomwe nevashanu, 10,705. Zvichakadaro, munyaya ichanetsa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji, nezuro mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakazivisa kuti kutangidza izvozvi vari kudzika mitemo mitsva yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi munyika iyi. Imwe yemitemo iyi inoramidza kuungana kwevanhu vachiti vachangobvumidzwa kuungana ndeavo vari kuchengeta mufi asi vasingabvumidzwe kupfuura vanhu makumi mashanu. Vakati vanhu havachabvumidzwa kufamba-famba pakati penguva dza 9 o'clock manheru na 6 o'clock makwanani. Vakati kutengeswa kwehwahwa kwambomiswa. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Dr. Ricky Mukonza, vanoti vaRamaphosa vatora danho iri mushure mokuona kupararira kwave kuita chirwere ichi muSouth Africa.
Mutungamiri wehurumende yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatura nhauro yavo yavanga vakagadzirira vana veSouth Africa nevamwe vese vakagara muSouth Africa.
VaRamaphosa vakati chii mumashoko avo?
Munhauro yavo zvakawanda zvavataura zviri kuitika maererano nedenda reCOVID-19 iro ranetsa munyika muno nepasi rose kwemwedzi ine chitsama yakadarika. Chikuru chavataura maererano nedenda iri ndechekuti vanhu vabatwa naro kana kuti new cases vari kuramba vachingokwira, zvinova zvunhu zviri kukonzeresa kuti muzvipatara vatadze kuchifambidzana nemanumbers ari kubuda. Nekudaro sehurumende vaona sekuti pane zvakawanda zvokufana kuitwa, zvokufana kuchinjwa maererano nemaitiro ezvinhu muSouth Africa. Zvakawanda zvavachitaura zvavari kufunga kuti zvinogona kuita kuti denda iri riite sekuti dzikirei pamabatiro ariri kuita vanhu.
Iyo South Africa parizvino yakamira sei maererano nechirwere ichi?
Pane iri kunzi second wave, kureva kuti wave yekutanga yakauya manambasa akati kwirirei, saka iyi ya wave yechipiri iri kuona manambasa achikwira zvakare munyika yeSouth Africa. And chimwe chandoda kuti tizivise zvakare vateereri ndechekuti denda iri COVID-19 riri kubata vanhu iko zvino muno muSouth Africa riri kunzi rakati siyane neiro rakanga richibata vanhu pekutanga. Saka vari kutaura nezveyavari kuti pachirungu new variant of the COVID-19 virus.
VaRamaphosa vakati chii chavanoda kuti chichinjwe mukurwisana nechirwere ichi?
Chekutanga vataura vachitiwo vari kuda kuti nyika idzokere kulevel 3 inoti sungei manumbers evanhu vanogona kuungana panguva imwe chete. Zvidaro vari kuti panhamo hamugoni kuungana makadarika namba inoita 50. Vari kutiwo zvakare wawa hauchatenderwa kungotengeswa kumabhawa nekumwe kwese kwakuchingotengeswa tengeswa wawa. Vari kutiwo zvakare manumbers generally ari kuda kuti adzikiswe vanhu vasaungana ungane. Imwe nyaya yataurwa inyaya yecurfew, pari kunzi kubva na9 manheru kusvika na6 makuseni hazvisi kutenderwa kuonekwa vanhu vachifamba muSouth Africa. Zvimwewo zvataurwa ndezvekuti nzvimbo dzinobika kudya marestaurants ari kunzi anofanira kuvhara nenguva dzinoita 8 PM.
Mirayiro nemitemo iyi yapiwa nguva here kuti ichabviswa rini kana kuti ichabviswa zvinhu zvasvika papi?
Marestrictions ataurwa nhasi achaongororwa zvakare musi wa15 January. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvataurwa navaRamaphosa pazuva ranhasi maererano nechirwere chiriko mazuva ano ichi checovid-19. Vari kuti manumbers akakwira ende ari kuramba achingokwira.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare Residence Trust rinoti harisi kufara nepfungwa yekuti hurumende iri kuda kugadza commission yokuti itungamire guta reHarare mushure mekunge gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vambomisa basa meya veHarare vaJacob Mafume nemutevedzeri wavo vaLaxon Mukunguma nemamwe makanzura mana vachipomerwa mhosva yekutadza basa. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi, asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende yave kuda kugadza commission ichafanotungamira mabasa muguta iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Sangano reHarare Residence Trust richitarisa nyaya yekubomiswa basa kwameya weguta reHarare waJacob Mafume riri kutsutsumwa ngekuti minister welocal government waJulai Moyo watadza kugadza local government board iyo ine mvumo yekupinza washandi wakuru wemakanzuru basa kana kunatsurudza kudzingwa kwewashandi wakuru mabasa mumakanzuru edu.
Pane dambudziko rei kana pasina bodi?
Local government body kana ichinge isipo, makanzuru anogona kuita zvaanoita vachishandisa makanzuru resolutions. Asi minister hawasi kuisa local government body, zvichireva kuti malocal authorities edu, makanzuru edu haakwanisi kupedzesa kudzinga washandi wawanawo wanenge wati ngawabve mabasa kana kurecruita washandi wacha wanogona kuwaita interviews wotoita recommendations awo asi kana tisina local government body zvinoreva kuti makanzuro anoramba achitorerwa mari nevashandi wanenge vasati wadzingwa minister July Moyo ndiye watiri kuona sekuti ndiye ari kunyanya kukonzeresa matambudziko muma local authorities edu
Sika hurumende iri kunakurira nyoka menyu kuna vamafume nevamwe vavo
Mayor Mafume na Lackson ni mukunguma deputy mayor nemamwe makanzelas ose ari kupiwa mhosva dzenyaya dzehori wekutengeswa kwemastands kwatiri isu kunyangwe zvipomerwa zvavari kutarisana nazvo zviri zvinhu zvikuru isu kana tichivatarisa hativaoni sevane mhosva mhosva vanofanirwa kuipiwa kumatare edzimhosva naizvozvo pasi pemutemo weconstitution yedu yeZimbabwe tichitarisa section 278 subsection 2 ndiyo inotaura kuti kanzela kana meya kana chairperson wekanzuro anogona chete kudzingwa mushure mekunge inonzi independent tribunal yaongorora yaserefeta nyaya yamisa wari kupiwa mhosva mudare ravo wachiona kuti ane mhosva here kana kuti haana zvino meya Jacob Mafume havasati wamiswa pamberi peindependent tribunal deputy mayor Lackson Mukunguma havasati wamiswa pamberi peindependent tribunal
Saka zviri kuitwa zvinoreve izvi
Saka minister July Moyo wari kuda kumhanya ngavatimisire local government body makanzuro agone kufunctiona zvakanaka kwete kuda kuti waswere wachienda kundopindira nyaya dzekutengeswa kweland kwemastands Saka minister July Moyo maoko awo ane tsvina yekuti hawakwanisi kunge vachidzinga kana kumisa basa mayor Jacob Mafume kana deputy mayor Lackson Mukunguma nemamwe makanzelas wachiwapa mhosva yekuti muri kupiwa mhosva muri kumiswa kumatare edzimhosva
mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Kunyangwe hazvo paine kunyunyuta nekupopotedzana pamusoro pemafambiro anonzi akaita sarudzo yekutsvaga mutungamiri webato reMDCT vaitungamira kuitwa kwesarudzo iyi sachigaro veIndependent Electoral Management Board vaThomas Mashingwe vanoti sarudzo iyi yakafamba zvakanaka chose vaMashingwe vanoti sarudzo iyi yave yakasununguka uye yakachena asi vamwe vaikwikwidza vanoti muzvare Tokozani Kupe avo vange vakafanira kubata chigaro chemutungamiri vaElias Mujuri pamwe navaMorgan Komichi vanoti vamonzora vakabiridzira zvine mhando yepamusoro ngatinzwei vaMashingwe vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
chokwadi ndagaya sarudzwa kuita mubato wechigaro weIEMB Independent Electoral Management Board yeMDC paExtraordinary Congress yavo basa iri rakafamba zvakanaka tikabudisa maresults akabuda pakawa neakakunda waDouglas Munzura ndowawe president weMDCT
Tiri kuona kuti muzvare kupe vakazivisa kuti vakanzura sarudzo idzodzo uye kumisa kuve nhengo vamonzura. Danho rava kupe iro rinozosiya papi sarudzo dzamuri kuti dzakafamba zvakanaka.
Kana basa rekuvhota ratotanga ringangomiswe chete nedare reHigh Court. Hapana achagona kumisa chinhu chinenge chatotanga zvakadaro. So hazine kuti wakada kumisa handina kutombo zvinzwa ini sa chairman weIndependent Electoral Management Board ndaifunga kuti waingotaurawo semakandidati waitaura zvakawanda saka kandidati ingangotaurawo zvaive zvairi kuda asi kwete kuti zvingave neubati pamutemo
tinoonawo kuti sarudzo dzisati dzatanga paive nekunyunyuta kwegwaro revavhoti rainzi ranga risiri kuwirirana nezvaazvichitarisirwa pasarudzo zvii zvamungataurawo imi
taka vumira na tisati tatanga basa hii. Kutikwaro reku votesa richagadzirwa nepolitical party. Isiwe independent body topiwa magwaro iyayo ekuvotesa. Tochivotesa tona kuti munhu aripo pagwaro rekuvotesa ndiye here watapiwa. Tomba ballot paper kuti avote. Tinocheredza kuti party yaigona kuzotipa zvimwe gwaro zvifamba nebasa redu. Apa panga paine gwaro ranga riripo rakanzi ndiro rinoshandiswa. Wakazonyunyuta tikapiwa zvimwe gwaro rekushandisa. Vanga vachinyunyuta vakavhota. Isu angu nopota natapiwa gwaro katona kuti muna mugwaro umomo ndiye auya kuvhota. Tomba ballot paper ofuta.
Ko vamwewo vari kuti uwandu hwevanhu vaifanira kunge vachiita kuti sarudzo ienderere mberi kana inganzi pachirungu koramu wanga usina kukwana zvii zvamunotaurawo.
Izvo ndizvo zvatena process. Isu mazvo edu anga achiti tinofanirwa kuti tione kuti paitwa free, fair, credible and verifiable election. Patakapedza takataura kuti we are satisfied that the elections were free, fair, credible and verifiable. Zvekuti koramu hazvazve musangano wacho uwo. Isu hatingapindirizi munyaya yawo yemusangano wavo.
Asi pane tarisiro here vamasvingo yekuti zvakabuda musarudzo idzodzi zvamuri kuti zvakachena zvinogona kupikiswa nevamwe kumatare edzimhosva?
Munhu wese ane mvumo yekuenda kudare remhosva kana achifunga kuti zvinhu hazvina kumufambira zvakanaka. Dare remhosva ndo rinozotonga. Asi kana pasina chasendeka zvabuda chabva kudare zvabuda izvozvo ndo zvinenge zviripo.
Avo vange vari vaive sachigaro vebhodhi rakazvimirira raitungamira kuitwa kwesarudzo yeMDCT vaThomas Masvingwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai vateereri weStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi, tiri kukurukura nevechidiki pamusoro pezvavakasangana nazvo mugore ra2020. Pane chakanaka chakabuda here gore rino? Muri Zimbabwe, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mukroniko hurumende yazivisa kuti ichabatsira nekuchengetwa kwevanhu gumi nevanomwe vakafa mutsaona yomumugwagwa padyo nemutoko business center kumashondaland east nemusi wesvondo. Vanhu vasere vemhuri yokwarutsito nevanhu vatanhatu vemhuri yokwachitimbe nevamwe vatatu vasati vazivikanwa mazita avo vakafa mutsaona iyi. Mukroniko mekare, chipatara chemupindo chinoti chine mitumbi yevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevaviri mumba munochengeterwa vafi kana kuti mumochari, iyo mochari yacho ichingokwana vanhu zana voga. Chipatara chemupindo chinoti imwe mitumbi yava negore irimo sezvo hama dzevafi dzisiri kuzotora vafi vavo kunovachengeta. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, paStudio 7 apo. Vawande munekita kwakashata imi munoita hokero yenyu muchititumira mazwi enyu paStudio 7. Pati munosarudza tinotumira nguva dzose munoketa vanhu vamunoda imi kuti muvabudisa. Dai muchitorega zvenyikita hokero kuvanhu yekuti kwai vanhu tinokumbira kuti mutitumire mameseji. Nokuti mune rusaro rwaganda mune mameseji omunoningirira munovhura imi musingamaisa pakuti anzikwe. Hamei nokuti sei muchisaurwa vanhu musadaro vawande. Ndimunoita hokero vateereri vose vakafanana navo. Kwemi munosarudzireiko vanhu musasarudza vanhu wawande please imi wawande ndi mune makabata nyanga makusini
se kutaura kwa ndino garandi chita itai ma audio enyu kuti ave mafupi uye achinzwi kwa zvakanaka kwete kutaurira pasi sezvinoita vazhinji tinosarudza ma audio aya semawiro aanoita tichishandisa audio inonzwikwa nevanhu zvakanaka tichisiya dzine mazwi ekutuka vamwe kushora tinogona kushora izvo hazvina mhosva kwete kutukirira vamwe tinogamuchira ma audio mazhinji hama dzangu naizvozvo hatikwanisi kuashandisa ose chatinokumbira kuita mwoyo murefu murambe zvenyu muchitumira audio yenyu ichanzwikwa chete
Sekutanga ndokuchingamidzai mukoma jonga kandimire ndichiti murisei ranga rakadigoredza ranga rakadiki simusi izvo zvitatatsa negoredza makasimba here makadye zvakanaka here kizimusi ini noti hai kuno ndakadye zvakanaka ndobve ipapo ndodokwazivisawo mhuri yangu kuchipinge yekwamatiti vose noti munofara here musawara nekutadza kuuya tiri kuuya nokuridza kwekorona kana korona ichinge yapera tinosvika tichiti murime muite simbi rekurima tichiti mugare makachenjera nedutu mupengo riri kunzi riri munzira kuuya iri mugare makachenjeresa ndichikwazisa zvemhuri yangu handinayo kunoku ini noita shingai mulambo matiti ndiri kurasimubhiki
ndinokutendai vashamara nemose vateereri vestudio 7 iri gore ra2020 iri ngariende zvaro ndinovimba kuti gore rinouya mwari akatitungamirira zvinhu zvishamira zvakanaka gore ra2020 iri igore ratadai kuitwa nhapwa munyika yechipikirwa nyaya dzematongerwo enyika hadzina kumbomira zvakanaka mabasa aitaurwa navamunangagwa kana narimwe huori ndo hwanga huri mumwe mu2020 nematare kushandiswa zvisiri izvo ende rinorwadza pane vanhu vakavhoterwa vakazwa marecalls vemdc alliance kunzi ndere mdct yamaikupe saka tinoti gore iri rakatirwadza chose nematare anga ane huori hwakanyanya munyika makatorwa chirwere checovid-19 kushandisa kutyora kodzero dzevana vezimbabwe saka ndinoti gore ra2020 iri ngariende mwari dai atikomborera pagore rinotevera ra2021 pamwe zvinhu zvose zvingafamba
pastudio 7 apo pastudio 7 makadini hama dzangu ndiri kuseka kana ndiri kuzwa kufara kuona mapofu achitungamirirana zviri kuona komishini ana monzora zvakaoma Monzora na komishi na kupe na mudzuri mapofu ari kutungamirirana haazi kwaanoenda kuti arakaenda kupe nokuti direction chachachara havana avari kungoshandiswa bedzi nemazano kuti vauraye musangano chete wemdc alliance tuvarovera maoko vana monzora na komishi na mudzuri na kupe nokurovana kwamunoita hatiurora maoko rambai makadaro nemusangano wenyu tirakuona kwamunosvika dhangi
mangwanani mangwanani akanaka pa studio 7 apo tinovatenda vakaenda kuextraordinary congress vemdct zvaratidza zvega pachena kuti zvimbwasungata zvezanupiefu vanhu vasasapota zvimbwasungata vana kupe navana komishi navana munzora vanaana muzuri zvimbwasungata zvezano izvi zvoshandiswa ngezano izvi vanhu vafanira kuti vasvinure vaone kuti chichingaitika kuti tizogara zvakanaka kuzimbabwe tatamudzika kwete ava vatatu vaviri vanoguta mazanopiefu vanoguta vanochenjerai svinu rayo tatenge
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro paramende yeamerica yakavhotera bhiri rekuti umwe neumwe anokodzera apiwe zviuru zviviri zvemadhora zvokuvabatsira panguva ino yecoronavhairasi panyaya iyi va Trump vari kuwirirana nebato reDemocratic Party kwete nebato ravo reRepublican Party. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatitsanangurire zviri kuitika apa.
Tiriri mutemo wokuti hurumende ibudise mari inoenda kune zvakasiyana siyana zvomuAmerica zvinosanganisira $600 pamunhu wega wega uri muAmerica, nemari imwe inoenda kuzvikoro, mari imwe inoenda kuzvipatara, mari imwe inoenda kumabhizinesi. Ndo zviri mbiri irungava mutemo uyu, asi chiri kunyanya kunetsa ndechokuti vaTrump vakagunununa zvikuru ne$600 kuchinge ichipuwa vanhu, vakati mari iyoyo ngaiwedzerwe isvike pa$2,000 pamunhu wega wega kana pa$4,000 pamunhu wega wega, zvinova zvisingaenderani nezvido zvepati yavo. Pati yavo yamaRepublican yaiti mari yakawandisa ngatidzase kusvika pa$600 apa, nokubva vabvumirana neimwe pati yavaBiden maDemocrats. Asi vaTrump vaakuti ja, vaakuita sekuti vaakupindukira musangano wavo pati yavo kuti aiwa havashandi $600 iye vaakuda kuti vanhu ngavapuwe mari yakawanda $2,000 pamunhu wega wega weAmerica.
MaRepublicans vari kurambirei kuti vanhu vapuwe ma$2,000 iwayo?
Chikonzero chikuru chiri kurambira maRepublican pati yavaTrump ndechokuti chikwereti mari iyi kwairi kubva, iri kubva kukweretewa kuhomwe yeAmerica. Saka maRepublican vari kuti aiwa, nyika haina mari kuti tirambe tichikwereta tichipa vanhu mari, ngatiti sitoti sitapa $600 imwe $300 ichange ichipuwa vaya vasina mabasa. Zvekare maRepublican vari kuti aiwa, iyi mari iyi yatinopa vanhu kubvira pa$600 kana pa$2,000 iyoyo, imwe yacho iri kuinda kuvanhu vasingaidi, vanhu vana mabasa. Saka tadii kuti dai yainda kuvanhu vanonyanya kuida vasina mabasa chaizvoizvo, ndo pfungwa dzamaRepublican idzodzo. Asi hazvisi kunyatso kunzwisisiwa navanhu vazhinji muAmerica vasinei kana kuti vasingahwisisi nechikwereti chenyika, vari kungoda mari chete kuti vafambise zvinhu zvavo namabhizinesi. Zvekare ari ngaida kuti vanhu vapuwe mari, nokuti kana vanhu vakapuwa mari vachazondotenga kumabhizinesi uku, upfumi kunoiva kubudirira.
Icho chikwereti chenyika muchidimbu chinobata sei vanhuwo zvavo?
Chikwereti chenyika chinobata vanhu vose zvavo, kubvira nevasina kuzvarwa, nokuti ndivo vachange vachizotorerwa mateksi ayaya akawanda wanda. Ndo mari iyo inenge yakuzowanzwa, mateksi aya achazokwidzwa manje kutora mari kuvanhu ichizoida kunyika kunotsira chikwereti ichocho. Saka ndo painobata munhu wese, kunyanya vasati vazvarwa, vachazongozvarwa vaine chikwereti. Vanhu vozoshaya kuti ako mateksi edu, mari yatinotorerwa yapatinohora inowanda sei, inenge yakudzokera kuchikwereti izvozvo.
Zviri kuitika izvi pamusoro pemari iyi nebhiri iri zviri kubata sei sarudzo dzesineti dziri kutora nzvimbo kuGeorgia?
Zviri kubata sarudzo yeseneti iri kuGeorgia. Saka zviri kuvhiringa maRepublican vaviri vemaseneti vanomirira vaTrump kuti vachashayiwa vanhu vavo kuti vovabvunza kuti kudini pati yei zvairi kuramba kuti mupuwe ma$2,000 iwayo pamunhu wega wega, nokuti munhu wese anoda $2,000 unosevenza nousingasevenzi. Asi vasingasevenzi vari kuwanda vhiki nevhiki, saka zvichavhiringa maRepublican ikoko anofanira kuti vahwine sarudzo idzodzidzi kuitira kuti seneti daro rapamusorosoro iroro ringe richirerekera kumaRepublican.
Ava vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave ~354. Harare Residence Trust haisi kufara nepfungwa yekuti hurumende ingagadza komishini kuti itungamire guta reHarare. Sachigaro veIndependent Electoral Management Board vanoti sarudzo yeMDCT yakafamba zvakanaka chose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.